Chidzidzo chedu chanhasi chinobva muchitsauko chegumi cheevhangeri yakanyorwa naMako. Ndima yekutanga muchitsauko chino inotanga ichititaurira mashoko anotaura kuti akasimuka ipapo akasvika munyika yeJudhea nemhiri kwaJoridhani, vanhu vazhinji zhinji vakamuunganirazve. Uchaona kuti pane kufamba pano muna Mako. Tinoona zvekuti nzvimbo dzakaitikira zvinhu zvainyorwa naMako dzinongonakidza. Meevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chepfumbamwe pandima 30. Pane mashoko anotaura kuti vakabva ipapo pavakagura Galiria. Akanga achibvapo kekupedzisira. Pano pava Jesu tinoona vanhu vachiuya kuna Jesu. Iye anovadzidzisa. Anoronga kukwira Jerusarema kekupedzisira. Vavengi vaya vekuda kumuuraya vanomuedza. Ngatinzwe kuti Jesu akavadzidzisa achiti kudii. Muteereri usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti zviri muumambo hwaMwari. Zviri muumambo hwaMwari. Chikamu chataa kupinda machiriko zvino ndoda kuchitaura chiri pasi pomusoro wekuti anovadzidzisa pamusoro pekurambana. Anovadzidzisa pamusoro pekurambana. Ngatitange kuverenga evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chegumi pandima yekutanga nendima yechipiri. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 10 pandima 1 nendima 2. Shoko reupenyu rinoti, zvino wakasimukapo akasvika munyika yeJudhea nemhiri kwaJoridhani, vanhu vazhinji zhinji vakamuunganirazve kwaari akavadzidzisazve sezvaakanga achisiita. Vafarisi vakauya kwaari vakamubvunza vachimuidza vachiti, murume wakatenderwa kurasha mukadzi wake here? Tinofanira kunzwisisa kuti vakanga vasingabvunzi kuti vawane mhinduro. Vaimubvunza zvekuda kumutsvaka chete. Ivo vaive nemaonero avo, asi vanobvunza zvekuda kumutsvaka. Asi waive mubvunzo wakangwara uye mubvunzo mupenyu panguva iyoyo, nekuti Herode anga achangobva kusiyana nemukadzi wake achitora mukadzi wemununʼuna wake Firipo. Johane mubhabhatidzi akagurwa musoro nokuda kwekuti aiziva nyaya, akamboiti taurei achiitsoropodza. Saka ivo vaida kuti kana Jesu akangoti kwete, obva apesana naHerode. Kufa kwaJesu kwaive kusinei nechinhu ichi. Dai akati hongu, vaingoda chete kumuonesa ndondo. Vaizoti haazive zvaanodzidzisa. Zvino chicherechedza kuti anopindura sei. Aya ndiwo aive mapinduriro aJesu nguva zhinji. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chegumi pandima yechitatu nendima yechina. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 10 pandima 3 nendima 4. Shoko raMwari rinoti, akapindura akati kwavari, Mozisi wakakurayireiko? Vakati, Mozisi wakatendera murume kunyora rugwaro rwokumuramba nokumurasha. Jesu aiziva kuti vaizoda kuti, nokuti Mozisi kuna Deuteronomio chitsauko 24 pandima yekutanga neyechipiri anoti zvokuti nezvokuti pamusoro penyaya iyoyo, inokuti kwaive nomurayiro waMozisi. Ukaverenga ipapo unogona kuona kuti Mozisi aitendera kurambana. Asi ukanyatsocherechedza unoona kuti kwakanga kusiri kuda kwaMozisi kana Mwari kuti murume kana mukadzi arambe mumwe nekuda kwetukumwe tuzvikonzero. Ishe Jesu vanoshandura hurukuro yekurambana vachiita hurukuro yewaniso. Uye nhasi uno ndiyo nzvimbo yatinofanira kupinda mairi. Ndine vanhu vazhinji vanondibvunza pamusoro pezvingangorambirwa munhu. Kana vave kuda kuroorana, havabvunze muparidzi. Havatombodi kubvunza kana zviri izvo kana kuti kwete. Nyaya yavo ndeyekuda kuroorana chete. Ndizvo chete zvavanonyanya kuda kunzwisisa, kwete izvo zvokurambana. Kana zviri zvewaniso, kashoma kuda kutsvaga zvizhinji. Nyaya huru iri pano ndeyekuti Ishe vari kuzokurukura navo nenyaya yewaniso navo. Cherechedza kuti nyaya iyi vanoitanga sei. anovapa chikonzero sei Mwari iye akatendera kurambana. Chaive chikonzero chechivi chakaita kuti Mwari atendere kurambana pasi pemurayiro waMozisi. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko chegumi kubva pandima yechishanu kusvika pandima yepfumbamwe. Evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko 10 kubva pandima 5 kusvika pandima 9. Shoko raMwari rinoti: Jesu akati kwavari, wakakunyorerai murayiro iwoyo nokuda kwoukukutu hwemwoyo yenyu, asi kubva pakutanga kwokusikwa wakavaita murume nomukadzi. Nokuda kwaizvozvo murume uchasiya baba vake namai vake akanamatira mukadzi wake, ava vaviri vachava nyama imwe. Nokudaro havachiri vaviri asi nyama imwe. Zvino izvo Mwari zvaakasonganisa munhu ngaarege kuzviparadzanisa. Ishe Jesu zvavari kutaura pano zvinovadzosera shure paurongwa hwaMwari chaihwo kubva pakutanga kwekusikwa kwezvose chivi chisati chapinda munyika. Kurambana hwakanga husiri urongwa hwaMwari kubva pakutanga kana kuti panguva iyoyo. Mwari aive nechimwe chinhu chaive nani kumunhu. Zvakangofananawo nokuti kuponda hwakanga husiri urongwa hwaMwari, asi vanoponda vanoregererwa. Kurambana chivi, asi vanorambana vanogona kuregererwawo. Kana tichigona kuregererawo vanoponda, ko vanorambana tingatadza sei kuvaregerera? Jesu anotaurawo achivadzidzisa kuti waniso chimwe chinhu kana chisungo chakasimba uye chakasimba kupfuura icho chiri pakati paamai nemwana. Jesu anoratidza kuti waniso chimwe chinhu chakaitwa naMwari. Mwari anobatanidza vaviri pamwe chete. Chinhu ichi urongwa hwaMwari kurwisana nechinhu ichi chivi. Chinhu chikuru kana dambudziko guru inyaya yekuroorana nemunhu asiri iye. Ini ndinoona zvakafanana nekuzarira danga iro dhongi ratobuda kare. Mudikani, waniso chinhu chaunofanira kurongerwa naMwari kana iwe ukavatendera. Evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko chegumi kubva pandima yegumi kusvika pandima 12. Evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko 10 kubva pandima 10 kusvika pandima 12. Shoko raMwari rinotaura richiti: Zvino mumba vadzidzi vakamubvunzazve pamusoro paizvozvo, akati kwavari, ani nani unorasha mukadzi wake akawana mumwe unoita upombwe kwaari? Uye kana iye mukadzi akarasha murume wake akawanikwa nomumwe unofeva. Uku kutaura kwakasimba pamusoro pekurambana kwatinowana mumagwaro matsvene. Kunodudzirwa sei? Magwaro pamusoro pekurambana anofanira kuiswa pamwe chete. Muevhangeri yakanyorwa naMateo tinoona upombwe chiri chinhu chingatenderwa kuti vanhu varambane pamusoro pacho. Sei Mako akasiya chinhu ichi? Mako ainyorera kuvaRoma avo vaisaziva mirayiro yaMozisi, apo Mateo ainyorera kuvaIsraeri avo vaiziva murayiro waMozisi pamusoro pekurambana. Murayiro waMozisi waive wakasimba pamusoro pemukadzi kana murume anenge asina kutendeka. Vaimutaka nemabwe kusvikira afa. Hurukuro yekurambana nenyaya yekuropafadzwa kwevana zvinoiswa pamwe chete muna Mako nemuna Mateo. Ini ndinotenda kuti Mweya waMwari unoedza kutidzidzisa chimwe chinhu pano. Mwana ndicho chimwe chinhu chisina mhosva. Chinova chibereko chewaniso, uye kurambana kunounza dambudziko kuvana vachizotambura. Tinoona vana vazhinji nhasi uno vane vabereki vakarambana uye vana vacho vachitambura. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko chegumi kubva pandima 13 kusvika pandima 16. Evhangeri yakanyorwa naMako, chitsauko 10 kubva pandima 13 kusvika pandima 16. Shoko reupenyu rinoti: Zvino vakauya nevana vaduku kwaari kuti avanyangate, asi vadzidzi vakavarayira. Zvino Jesu wakati achizviona akatsamwa akati kwavari, regai vana vaduku vauye kwandiri musavadzivisa nokuti ushe hwamwari ndohwavakadai. Zviro kwazvo ndinoti kwamuri, ani naani usingagamuchiri ushe hwamwari somwana muduku haangatongopindi mahuri. Ipapo akavafungatira maoko akavaropafadza ndokuisa maoko pamusoro pavo. Vana vaduku havaifanira kutanga vakura kuti vauye kwaari. Isu tinomirira kuti mwana ati kurei ndiko kuti azozviitira sarudzo hongu. Asi asati asvika pazero rokuzviitira sarudzo, mwana anoendeswa kuna Jesu uye Jesu anomugamuchira. Jesu vanotaura vachiti vanoshuvira kuti munhu mukuru ave mwana mudiki. Hongu, tinoda kukurawo tichibudirirawo muupenyu, tichiitawo zvose. Tikaita zvose todzoka kuva semwana mudiki nokutenda sekwemwana, tovimba naMwari. Ishe Jesu akatora vana akavanyangata akavaropafadza. Haana vamwezve vaakatora kunze kwevana nokuti ndivo vaanogamuchira. Vanoda kugamuchirwa naJesu ngavave sevana vaduku. Ndinofunga kuti mwana kana akafa asati asvika pazera rekuzvizivira anoenda kunova naye. Ngatinzwe kuti evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chegumi pandima 17 nendima 18. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 10 pandima 17 nendima 18 dzinoti kudii? Bhaibheri rinoti, zvino wakati achibuda kunzira, mumwe akamhanyira kwaari akafugama pamberi pake akamubvunza achiti, mudzidzisi wakanaka, ndingaiteiko kuti ndigare nhaka youpenyu husingaperi? Jesu akati kwaari, unondiidzireiko wakanaka? Hakuna wakanaka asi mumwe chete, iye Mwari. Munyika yedu yatiri kurarama nhasi uno, yezvinhu zvinobatika kana kuti yekuda zvinobatika, chiitiko ichi chaishe Jesu nejaya mufumi chinowanzoitika. Mateo anotitaurira kuti murume uyu aive muduku, saka zvaive zvakakwana kwaari kuti abvunze mubvunzo wakadaro, sezvo aivewo pasi pemurayiro. Aive pasi pemurayiro waMozisi, asi anobvunza pamusoro pekugara upenyu husingaperi. Zvinocherechedza kuti Jesu anomupa zvaive muchikamu chechipiri chemirayiro ine gumi. Ngativerenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 10 pandima 19 nendima 20. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chegumi pandima 19 nendima 20. Shoko raMwari rinoti, mirayiro unoiziva inoti, usauraya, usaita upombwe, usaba, usapupura nhema, usanyengedza kudza baba vako namai vako. Akati kwaari, mudzidzisi, izvi zvose ndakazvichengeta kubva pahuduku hwangu. Chikamu chekutanga chemurayiro chine chekuita neukama hwemunhu naMwari. Chikamu chechipiri chine chekuita neukama hwemunhu nemunhu. Ishe Jesu pano havasi kutaura nezveukama naMwari asi nemunhu. Iye akati aive nazvo zvose izvozvo. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chegumi pandima 21 nendima 22. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 10 pandima 21 nendima 22. Ndima idzi dzinoti, Jesu akamutarira akamuda akati kwaari, unoshayiwa chinhu chimwe chete. Enda utengese zvose zvaunazvo, upe varombo, uve nefuma kudenga, ugouya unditevere. Asi wakasviba mwoyo neshoko iro akaenda neshungu nokuti wakanga ane fuma zhinji. Jesu akamutaurira kuti aishayiwa chinhu chimwe. Chinhu ichi chaive chii? Chaive ukama naMwari. Chinhu chaimudzivisa yaive fuma yake. Jesu akamutaurira kuti aparadzane nefuma yake amutevere. Zvaizomusvikisa kupi? Zvakanaka, pano Jesu ainge ave kutoenda kurufu kunofira zvivi zvemunhu. Dai akatevera Jesu, angadai akasvika pamuchinjikwa werudzikinuro. Asi muchinda uyu akagumbuka nekuda kwekuti aive nepfuma zhinji. Pauro anotaura mashoko makuru kwazvo mutsamba yake kuna Timotiyo yekutanga chitsauko chechitanhatu pandima yegumi paanotaura pamusoro pekuti kuda mari mudzuwe zvakaipa zvose. Chidzidzo ichi chinoratidza kuoma kwakaita kuti mufumi akwanise kupinda muumambo hwekudenga nefuma yake. Zvakaoma kuti munhu apinde denga achizvipindira iye pachake. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chegumi kubva pandima 23 kusvika pandima 25. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 10 kubva pandima 23 kusvika pandima 25. Pane mashoko anoti, ipapo Jesu akaringa-ringa akati kuvadzidzi vake, vane fuma vacharemerwa sei kupinda paushe hwaMwari? Vadzidzi vakashamiswa namashoko ake, asi Jesu akapindura zvakati kwavari, vana, zvinorema sei kune vanovimba nefuma kupinda paushe hwaMwari? Kamera ingarerukirwa kupinda paurire dumo kumufumi kupinda muushe hwaMwari. Muteereri, kamera haingagoni kupinda paburire tsono. Mudikani, izvo kuvanhu hazvibviri zvachose, asi kuna Mwari zvose zvinobvira. Ndizvo here? Ngatinzwei pandima dzinotevera. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chegumi kubva pandima 26 kusvika pandima 27. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 10 pandima 26 nendima 27. Bhaibheri rinoti, ipapo vakakahadzika zvikuru vakati kwaari, ndianiko ungagoponeswa? Zvino Jesu akati achivatarira akati, kuvanhu izvi hazvibviri, asi kuna Mwari zvinobvira. Munhu haagone kuzviita, asi Jesu chete ndiye anogona kuzviita. Isu nhasi tinofunga kuti mari inogona kutitengera zvose, asi handizvo. Mari inogona kutenga zvimwewo, asi zvimwewo kwete. Imboteererawo zviri pano. Mari inogona kutenga pekurara, asi haigoni kutenga hope. Mari inogona kutenga zvekudya, asi haigoni kutenga nzara. Mari inogona kutenga mishonga kumafemesi uko, asi haigoni kutenga utano. Mari inogona chaizvo kutenga imba, asi haigoni kutenga musha. Kana ndichiti musha, ndinotaura musha wekudenga. Mari inogona kutenga matombo anokosha, asi haigoni kutenga rudo. Mari inogona kutenga chivakwa chinova chivakwa chechechi, asi haigoni kutenga ruponeso. Jesu akataurira murume uyu kuti aone zvaangaite nezvaive pakati pake naMwari. Dai akamutevera, aizoziva chikonzero kuti Jesu aiva akanaka nekuda kwekuti aive Mwari. Ngatierenge evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 10 kubva pandima 28 kusvika pandima 31. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chegumi kubva pandima 28 kusvika pandima 31. Shoko raMwari rinoti, Petro akatanga kutaura kwaari achiti, tarirai, isu takasiya zvose tikakuteverai. Jesu akati, zviro kwazvo ndinoti kwamuri, hakuno munhu wakasiya imba kana vanun'una kana hanzvadzi kana mai kana baba kana vana kana minda nokuda kwangu nekweevhangeri usingazopiwi zvine zana nenguva ino dzimba navanun'una nehanzvadzi namadzimai navana neminda pamwe chete nokuvengwa noupenyu husingaperi nenguva inouya. Asi vazhinji vakatanga vachava vokupedzisira novokupedzisira vachava vokutanga. Pachinzvimbo chekuti Jesu vatsiure Petro, vanovavimbisa mubayiro unozouya mushure mekuzvipira. Ndima 31 inoratidza mutemo unoshanda pakupiwa mibayiro. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti zviri muumambo hwaMwari. Zviri muumambo hwaMwari. Chikamu chataa kupinda iko zvino ndoda kuchitaura chiri pasi pomusoro wokuti anovaudza zverufu nokumuka kwake. Anovaudza zverufu nokumuka kwake. Ngativeringe chitsauko chegumi muevhangeri yakanyorwa naMako pandima 32 kusvika pandima 34. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 10 kubva pandima 32 kusvika pandima 34. Shoko roupenyu rinoti, zvino vakanga vari munzira vachikwira Jerusarema, Jesu akanga achivatungamirira vakashamiswa navakanga vachitevera vakatya. Ipapo akatorazve vane gumi navaviri akatanga kuvaudza izvo zvaakanga oda kuitirwa achiti, tarirai, tinokwira Jerusarema, mwanakomana womunhu uchaiswa kuvaprista vakuru navanyori. Vachamutongera rufu nokumuisa kuvahedheni. Vachamuseka nokumupfira mate nokumurovesa nokumuuraya. Kana mazuva matatu apfuura uchamukazve. Pano unoona zvino achienda Jerusarema aiziva uye akavaudza kuti aizondofa kuJerusarema. Cherechedzazve kuti rufu rwake runongobatanidzwa nokumuka kwake. Muteereri, chirongwa ndachitumidza kuti kudiiko? Chirongwa ndachitumidza ini kuti zviri muumambo hwaMwari, zviri muumambo hwaMwari. Chikamu chekupedzisira muchirongwa chino, ndoda kuchitaura chiri pasi pomusoro wekuti vana vaZebhedhi vanokumbira kuva vakuru. Vana vaZebhedhi vanokumbira kuva vakuru. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chegumi kubva pandima 35 kusvika pandima 38. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 10 kubva pandima 35 kusvika pandima 38. Pane mashoko anoti, zvino Jakobho naJohane vanakomana vaZebhedhi vakauya kwaari vakati kwaari, mudzidzisi, tinoda kuti mutiitire sezvatinokumbira kwamuri. Akati kwavari, munoda kuti ndikuitireiko? Vakati kwaari, tigarisei pakubwinya kwenyu, mumwe kuruoko rwenyu rwerudyi, mumwe kuruboshwe. Asi Jesu akati kwavari, hamuzivi zvamunokumbira. Mungagona kunwira pamukombe pandinonwira ini nokubhabhatidzwa norubhabhatidzo rwandinobhabhatidzwa naro here? Ndakamboverenga nyaya iyi muevhangeri yakanyorwa naMateo. Apo mai vavo vakavakumbirira. Jesu paakavabvunza kuti vaizogara here, Jesu paakavabvunza kuti vaizogona here kuzobhabhatidzwa nerubhabhatidzo urwu rwekutambudzika, ivo vakati vaizogona. Ngatipfuurire mberi tinzwe kuti zvakazonzi kudii pandima 39 nendima 40 muevhangeri yakanyorwa naMako chitsauko chegumi. Evhangeri yakanyorwa naMako chitsauko 10 pandima 39 nendima 40. Zvinonzi, vakati kwaari, tingagona. Jesu akati kwavari, muchanwira henyu pamukombe pandinonwira ini nokubhabhatidzwa norubhabhatidzo rwandinobhabhatidzwa narwo ini. Asi kugara kuruoko rwangu rworudyi kana kuruboshwe handizini ndinopa, asi ndezva vakazvigadzirirwa izvo. Muteereri, zvinhu izvi zvinokosha kuti uzvinzwisise kuti zvinorevei mukati mokurarama kwako semutendi. Tinodzidza kuti Jakobho akazofira evhangeri, Johani akaurawa pachivi chePatmos. Kunyange hazvo vamwe vasingatendi kuti akaurawa, asi wakarovererwa nokutambudzwa. Jesu haana kuti hakuna nzvimbo kurudyi kana kuruboshwe, aiwa, asi anoti haina kupiwa kune vaanoda iye kupa, asi avo vanoda nzvimbo idzi kana kuti vanodzipiwa ndivo vaya vanozvigadzirira ivo pachavo. Mudikani, unowana denga somubayiro wokuzvigadzirira iwe pachako. Ruponeso haruna muripo, asi tinofanira kuzvigadzirira nzvimbo kudenga. Hakuna chaungawana pachena, handiti chaunowana pasina muripo mushana chete. Hongu, ruponeso tinoruwana pasina muripo, asi tinofanira kuzvigadzirira nzvimbo kudenga. Handichagone kuti tipfuurire kubva ipapa, nokuti tichiri muna Mateo ndakapatitsanangurei zvakanyanya kudzama. Tadzidza pamusoro pekurambana kwemurume nemukadzi, tikaona kuti Mwari vanoti kudii pamusoro pechinhu ichi. Tabva ipapo tikaona Jesu achiropafadza vana vaduku. Nyaya yejaya mupfumi ndeimwewo yatanyanya kudzidza nezvayo. Taonawo ipapo kuti fuma haigoni kuita chinhu pakuti munhu apinde muushe hwaMwari. mudikani zvichida newewo fuma ino kukanganisa kupinda mushe hwamwari panguva ino ndinokukumbirawo kuti ubvise mwoyo wako neruvimbo rwako rwose papfuma uise mwoyo wako kuna Jesu mwari akukomborere ndoda kusiya uchiteerera chimbo chatinopiwa namukoma Tabani chimbo chavo chinonzi icho mwari mubatsiri mushure mechimbo ichi tichakupa kero yedu.